Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 29/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongo panyaya yava Job Scala nava Godfrey Stole pamhosva yavakabatwa nayo yekupesvedzera mhirizhonga wotarisirwa kuturwa mangwana. Nyaya yekurwira utungamiri mubato rinopikisa Resistance Coalition for Change inonzi yatanga zvichikonzera zinyekenyeke mubato iri. Zimbabwe yaparura chirongwa chekupa vanhu nhomba yekolera. Tichakupai zviri kubuda kumitambo yeAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta arikumirira vaimbova miriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala navaGodfrey Stole vanomirira chitungwiza North mudare reparamende avakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga vaisa chikumbiro kudare kuti vaviri ava vapiwe mutongo usingavadzosere kujeri. Asi vachuchisi varikupikisa vachiti vanofanira kukandwa mujeri. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mushure mekunzwa zvichemo zvabva kumagweta avaviri ava pamwe nezvataurwa nemuchuchusi, mutongi wedarama itafadzwa miti vati vachapa mutongo wavo mangwana masikati. VaJeremiah Bhamu mumwe wemagweta ava vabvuma kuti dare rati richapa mutongo mangwana.
Dare parapedza kunzwa zvatanga tichitura pamberi paro rati richazopa mutongo mangwana masikati nenguva dzakota past 2.
Muchuchusi vaEfrem Zinyandu na sivarovedzera kudare kuti vaSkala navaStole vapiwe mutongo wokugara mujere kwemakore matatu vachiti mhosva yekupesvedzera mhirizhonga yavakabatwa nayo ihuru uye yakakonzerawo kuti vamwe vanhu varasikirwe nemidziyo yavo apo pakazoita mhirizhonga kuchitungwiza. Vabhamu vati pamutema vakwanisi kutaura nevatori venhau zvichemo zvavaisa kudare. Asi gweta uye vari mutauriri wemhuri yavaSkala vaFred Masarirevhu vabvuma kuti magweta evaviri avakumbira kuti dare rivasunungure mujere vachinziwo vakagara kwenguva yakareba vakavharirwa.
Magweta edu chaanga achikurudzira kuti papuhwe mutongo unosuspendwa kana kuti woiswa parutini vaSkala vobuda nekuti nguva yavo yavagara mukati yakawanda. Chokupedzisira magweta edu vakurudzira dare kuti risatore umboe weuchapupu wanana muchuchisi wekuti pane zvinhu zviripo zvakaparadzwa nekuti hapana umboo wakaiswa pamberi pedare nekuti pane zvinhu zvakaparara mushure meunge mhosva iyi yapara.
Vachitaura kudare nhasi rimwe gweta ravaSkala vaHarrison Ngomo vati vaSkala vagara mujeri kwenguva inosvika makore maviri nechidimbu nekudaro zvakafanana nekuti vakatopika. Vangomo vaudzawo dare kuti hapana uchapupu hwakaunzwa kudare kuti pane vanhu vakarasikirwa nemudziyo sezvataurwa navachuchusi. Dare ranzwawo kuti vaSkala navaStole vanhu vane mhuri uye pamusoro pevana vavo vanochengetawo vana vanoshaya nekuvabhadharira mari dzechikoro zvekuti vakaramba vari mujeri upenyu hwevana ava hunokanganisika. Vachitsigirawo zvichemo zvaiswa kudare vaOliver Marwa vange vakamirira vasitole vati vanonamatira kuti dare ringopa yambiro kwete kuvakanda mujeri. Amai Precious Dina vataura vakamirira shamwari dzavasikala vatiwo vari kutarisira mutongo wakareruka.
Saka tinotarisira kuti mangwana vacharerutsawo mutongo wavo kuna Jobscan sezvo ane nguva yakareba ari muchitorongo.
Gurukota rezvemutemo vaziya mbizi yambi vati vane chivimbo chekuti mutonga achapa mutongo wakafanira mushure mekunzwa kubva kumuchuchusi pamwe nemagweta evaviri ava.
Basa redu isusu nderekutonga nyika kwete rekutonga vanhu, iro ndere madzitare. Muchuchusi basa rake nderekuinda akanga atarisa nyaya yachona onochuchisa achiisama mafiks kana nyaya yacho zvairi nezvane maonero vake kuti maonero angu nyaya iyi inokodzera mutongo wakati. Mutongi wochitarisa zvataurwa nemuchuchisi neuyo anga achireverera musunga obva apa mutongi wake.
Vasikala navasitole vakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga svondo rapera, asi magweta vanoti zvisinei nemutongo uchapiwa mangwana vachakwira kudare repamusoro rehigh court vachipikisa mutongo wedare wokuti vane mhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vachuchisi kana kuti National Prosecuting Authority vazivisa nhasi kuti vamira kuchuchisa magweta maviri anorwira kodzero dzevanhu anoti vatapiwa muchine ripi nava Douglas Coltart pamhosva yavaipomerwa yekukanganisa mashandiro emapurisa. Vaviri ava vakasungwa muna gunyana gore rapera vachinzi vainge vachikora chikamu 184 chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Vanonzi vainge vatadzisa mapurisa kubvunzurudza nekuferefeta kanzura weward 26 muGlenora vaombiraishe Nende navasanele Mukuhlani vainge vapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori vakazosiya vaitwa kafira mberi kumashonaland west. Asi vachuchisi vanoti havana umbowo wekuroverera vaColtart navamuchine ripi vange vachimirirwa negweta vaAlec Muchadehama vesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata vamuchine ripi tikatanga nekuvabvunza kuti vanzwa sei nezvaturwa nedare.
Tinobva kufara kuti isiwo vachuchisi varatidza kuva vanogaidziwa nemutemo uye maethics ebuse magweta ekuti basa redu rinofanira kutungamirirwa nezvinotaurwa nemutemo. Pane nyaya pane nyaya, munhu anofanira kuti atongwe kana awanikwa asina mhosva kuti yorasa nyaya iyoyo. Asiwo pasina nyaya, munhu haafaniri kuti amiswe pamberi pematare.
Saka hapana umbo hwakati tsvikiti hwanga hwaunzwa kudare, ndo mamiriro azvakaita.
Panga pasina nyaya yekuti vari kukwanisa kuti vasinze kuti vazopuva kuti sitakatyora mutemo. Zvinova zvinoratidza kuti vakaungirana nesu sezvataitaura kuti pokutotanga chati tatingafanirwi kunge takambosvina. Taiita basa redu semagweta zvinotenderwa nebumbiro romutemo, zvinotenderwa nelegal practitioners, zvinotenderwazve zvakare nekukoshesiwa nemaconventions akawanda chaizvo maringe nekushanda kunoita magweta pasi rose.
Saka zvainge zvafamba sei apa pakuzonzi mimi manga matadzisa mapurisa kuita basa ravo?
Taizvi tavhiringidza mapurisa avo vaida kuti vavhunduridze maclients edu. Iwo mapurisa vari kuti vaiferefetawo zvekupambwa uye kushungurudzwa kwainge kwaita maclients edu avo. Zvinova zvimwe chetewo isu zvatanga tapfurwawo basa kuti tidzivirire kodzero dzavo tishande. Kureva kuti isu zvataida kuita zvanga zvichiri kupiringisha zvaida kuitwa nemapurisa. Bati kuti zvataitoita isusu taiita kushanda tichamubatira pamwe chete. Isusu takamira semagweta semaclients vedu ainge apambwa uye kuchingurudzwa mapurisawo vachiferefetawo. Chinangwa chiri chokuti ivo vakapamba nekushungurudza maclients vedu vabatwe, vasungwe, voendeswa kudare remhosva. Unodarira nyaya iyoyo yekupamba nekuchungurudza.
Mune urongwa ere wekuendesa vakakusunga yava kumatare kuti muripwe.
Pasiri rinoringa kuzvira vava rakazara nevanhu mapofu kuti ukandibaya chorangu ndokubaya. Isusu ndakazvimirira ndinongofara kuti Mwari vakapindira vakaita kuti chiedza nechokwadi chibude pachena. Izvozvo zvakaringana. Ndi tinodavirawo kuti nyangwe chivo vacho vanga vatisunga tichinda kumberi oro pavachange vachiita basa ravo vanotungamirirwawo nekuti mutemo unokoti ini.
Gweta vari murwiri wekodzero dzevanhu vatapiwa muchine ripi vachitaura vari parunare muHarare. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change maitas nyekenyeke sezvo pave nezvikwata zvakawanda zvirikurwira utungamiri webato iri zvichitevera kubuda mubato iri kwakaita vaNelson Chamisa. Kusvika pari zvino muzvare Fadzai Mahere vanomirira Mount Pleasant mudare reparamende ndivo chete vazivisa zviri pamutemo mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti vasiya basa. Asi vamwe vari kusangana mangwana kuti vaone kuti votora gwara ripi vakawanda wavo vachiti havasi kuzobuda mudare reparamende kumakanzuru kana kuti musenate. Vari kuzviti ndivo munyori mukuru webato iri vasengedzo shabangu vatodoma vamwe pazvinzvimbo uye vanoti vachadzinga vamwe vasiri kutevera gwara ravari kutora. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaimbova nhengo yebato reMDC uye vakaitawo gurukota muhurumende yemubatanidzwa vari Gweta zvakare Advocate Eric Matinenga.
Ndofunga chakanaka nechekuti vanhu vambokurukura kana vakurukura voona kuti vangaita sei nekuti haingave rimwe vachamisa chete kuti vaite zvakadai then vanhu vese voita zvakadai. Zvedangotiwo vanhu vataurirana vaone kuti vanhu vanoshandisa sei. Asi chikuru chandai tina kutaridza ndezvekuti isolate Shabangu. Unomuisolata sei because ini ndaifunga kuti put Shabangu between a rock and a hard place. Shabangu ari kuti iye zvinei zvemuparlamendi vaimbori vetriple vaya vavanhu vangu. Saka ndaindiri kuti kana vanhu vacho vese vavo vakati isusu Shabangu hatimuzive. Mukuru wedu muparlamendi zvinhuvi wavanochuza iye zvoreva kuti vese vati kuna Shabangu uri kunyepa your affection. Saka toona kuti Shabangu achaita se achati vanhu vacho vese muparlamendi ndokuita rikolo here kana adaro then vakanoona kuti anga asina nemunhu wese.
Asi hapaiti here dambudziko apo advocate nekuti takangoona zvimwe chete zvichiitwa izvo navamonzora vanhu vakawanda vakabuda vachiti havasi kudiviravo asi ivo havana kuva rikola vakangorikola vashoma vavaida asi vakaramba vachipiwa mari dzese nehurumende dzinopiwa mapato ezvematongerwo enyika kunyange zvava zviri pachena kuti vanhu vacho vari muparamende vanga vati havasi kushanda nawo ende vanga vasingashandiwo nawo.
Zvakatisiyane sikuona kwangu panyaya dzaitika dzese dzemarikoro hapana kumboita stage yekuti vanhu vacho vari affected vainyora matsamba vachitadzira position vachitwa supported neparty.
Asi vamatinenga vamwe vanoti vachabangu vanotoziva havo kuti havana vanhu saka nekudaro ka nyange vana vakanyora tsamba nyange vakangonyarara vanenge vari kutsigirwa nematare ndo maonero evamwaya nekudaro vanogona kungonyora vanhu vamatsamba vachabangu ongonyarara zvavo vorikola kana 102 voenderawo mberi nebasa.
Inini ndinoda kuti the folly of Mr. Bangu it's not about what is happening in Zimbabwe. Kana vanyora tsamba dziyai chitongoti hauzotauri every little nuance yavanofanira kuziva ina yacho. Saka dzanyorwa dziyai direct handi dzinoita muna Shabangu nana speaker na itsamba dzamunoisa ngatiti as first step kumaambasada ese esadhaka and if you want to be naughty isa tsamba iyoyo kuna chief justice woisa tsamba iyoyo kuna judge president vagari vaziva kuti yes tingatiita decision yakaita sei asi ndomukumbiro uri kuita vanhu.
Avo vanga vari gweta uye vaimbova gurukota muhurumende yemubatanidzwa Advocate Eric Matinenga vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuRome kuItaly kumusangano weItaly Africa Summit. Musangano uyu uri kupindwa nevatungamiri venyika dzinosvika makumi maviri dzemuAfrica. Vachitaurawo kumusangano uyu vaMnangagwa vati wakakosha zvikuru mukusimudzira kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika. Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiri wehurumende yeItaly amai Giorgia Meloni vati pasi rese haringasiye Africa ichisarira kumashure munyaya dzebudiriro iyo ine zviwanikwa zvakawanda. Vasimbaradzawo kuti yave nguva yekuti nyika yavo nedzemuAfrica dzivandudze ukama hwadzo. Amai Meloni vavimbisawo kudyara mari inosvika mabhiriyoni mashanu nemamiriyoni mazana mashanu kana kuti 5.5 billion euros uye imwe mabhiriyoni matatu kana kuti 3 billion euros kubva kuhomwe yezvemamiriro ekunze yavakaumba mugore ra2021. Mugozeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe.
Haisiyo yokutanga panyaya yemisangano iripo pakati peAfrica nedzimwe nyika huru. Tikazvitarisa tinoona kuti pane inonzi Forum on China Africa Cooperation yakatotanga gore ra2000. Ine tinyanya kuitwa kuChina asi inogona kuitwa kuJohannesburg nemamwe maguta. Kunezve yetinoti United States Africa Leaders Summit yakatangwa naVaobama mugore ra2014. Tinezve tinoti UK Africa Investment Summit yakatotanga mugore ra2020. Saka masummits akati wandei asi kachitarisa tinokutino kuti pane nyika huru dzinenge dzida kuita ma relations neAfrica as a continent.
Dzinokokwa sei nyika kumaungano akadaya?
Kana ndichitarisa misangano iyoyi yokuti nyika huru dzinokoka nyika dzine dzemuAfrica, ndinoona sekuti dzimwe nguva pane vamwe vanokokwa kune dzimwe nyika, like America inokokawo vainoda, China inokokawo vanowirirana navo, UK inokokawo vanowirirana navo. Saka ndiri kuona kuti zvanhasi izvo nyika yedu yeZimbabwe yakakokwa vamunangagwa vakamirira Zimbabwe.
Ngatichidzoka ipa Zimbabwe senyika, ukama hwayo neItaly hwakamira sei?
Tinoona kuti ukama huripo zveshuwa asi hauna nyanya kusimba semasimbiro akaita ukama hweZimbabwe neChina, wakaita Zimbabwe neUK neZimbabwe even neUnited States. Asi ukama huripo tinohuona pakunyaya kutengeserana, nokuti ndopane nyaya yetotiwo international trade. Tinoona kuti vanhu vekuItaly vanotora mamineral products edu, vanonyanya kutenga futi mavegetables kubva muZimbabwe, vanotenga futi mastones and glass kubva muZimbabwe. Ukuwo kana Zimbabwe inowanzo kutenga mamachines kubva kuItaly, maplastics nemarabba nemametal products.
Zvivimbiso zvabatwa namai Meloni munoona zvichibatika here kuZimbabwe?
Ini ndinonaso zvakakoshera Zimbabwe pakuti tine dambudziko remagetsi, tine dambudziko reinfrastructure yaurawa, tine dambudziko rehealth isingachabatsiri vanhu kuti vanoenda kuzvipatara vachidzoka vasina kurapwa, tine dambudziko futi needucation. Saka zvinenge zviri kukara zvikakwanisika kuti sezvo vamunanga uvariko vakavavo vane zvavanouya vakabata, zvinonzi kuenergy chii chavauya vakabata, kuinfrastructure chii chavauya vakabata, kuhealth chii chavauya vakabata.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vachitaura vari parunare kuCape Town naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mashanu vanonzi vaurayiwa pamuganhu weSouth Sudan neSudan. Izvi zvinonzi zvaitwa nevanhu vabva mudunhu reWarab vachirwisa vari mudunhu reAbyei. Vanhu vari matunhu ava vagara vaine makore vachirwisana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachatora matano akaomarara kune chikwata chinotsigirwa neIran chinonzi chakauraya mauto eAmerica matatu nendege yemhando yedrone muJordan nemusi wemugovera. Mutauriri mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJohn Kirby avati America haisi kuda kuita hondo neIran asi haisi kuzomira kutora matano. Vebato remaRepublicans mudare reCongress muAmerica vari kukurudzira vaBiden kuti vabhombe Iran. Munyaya dzezveutano, hurumende yaparura kukuwadzana muHarare nhasi chirongwa chekupa vanhu nhomba yekorera. Korera yave kusvitsa gore ichipararira zvakanyanya matunhu ose enyika. Urongwa hwekupa vanhu nhomba huri kutanga muHarare munzvimbo dzinoti Kuwadzana, Glenview uye Chiredzi kumasvingo uyewo kuBuhera, Manicaland. Mutorerwe nau kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Chirongwa chekutanga kudonhedzera vanhu nhomba yekorera chaparurwa zviri pamutemo nhasi kukuwadzana negurukota rinomirira dunhu reHarare vachausta wengwa vakamirira gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora. Vataengwa vati zvakakosha kuti paitwe mishandira pamwe pakati pehurumende nemasangano akazvimirira kudzivirira chirwere ichi vachitiwo vanhu vafanirwe kutya.
Vari kutaura pano kuti vaccine yakatomboshandiswa munomunyika kune nzvimbo dzakasiyana-siyana. Chimanimani, Chipinge, Chegutu nemuno muHarare vatakamboita korera muna 2018 nemuna 2020 ikashanda zvikuru, hapana akarwara nayo, hapana nechi, zvinhu zvakatomboshandiswa, musazeze, hapana chekutya bakwete.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati zvinhu zviri kuita hazvo zvichiita nani. Sangano reWHO International Coordinating Group on Vaccine Provision rakavimbisa kupa Zimbabwe nhomba dzekorera dzinosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Asi kusvika pari zvino nyika yawana nhomba dzinopfuura zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nembiri kana kuti 892,286. Mukuru werimwe sangano rinoshanda nevagari vekumasvingo reCommunity Tolerance, Reconciliation and Development Trust vazivanai Muzorodzi waudza Studio 7 kuti hurumende yaparura chirongwa chakanaka kunyange hazvo achiti hachina kushambadzwa zvakakwana.
Hapana vatamboona vachiita madoor to door awareness campaigns kuma affected areas akafanana naChiredzi kunana mukwasini uku. Tanga tiriko paweekend pano asi tikuona kuti vanhu vanongozvinzwa namakuhwa, vanhu vanongozvinzwa nepamawhatsapp.
Mumwe mugari wemuBulawayo vaMashau Muzamindo vatiwo pachiri kuda ruzivo rwakakwana nezvekupararira kwechirwere ichi nekurapiwa kwachingaitwe.
Masolutions atinoona selong term iye zvinogwaisha ngani inokotaurwa nezvayo kana kuri kunzi tapinda kumaelections the next 4 years ninge yakanyararwa yozobuda zvetema emaelections.
Dr. Simbiso Ranga vanoechizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo nhomba yekorera ichibatsira pakurwisa chirwere ichi zvakakosha kuti hurumende itore matano ekuti veruzhinji vawane mvura yakachena.
Izvi zvinoda kuti paite yatinoti infrastructure development kana kuvakwa kwemafacilities ekuti vanhu vave nemvura yakachena kana ari madhamu, kwoita zvemapipe aya ekuti vanhu vawane tapped water yakachena yakatreatwa kumadhorobha nekumaruwa. Izvi zvichazobatsira kuti for the long term cholera chisava chirwere chatinoramba tichisangana nacho muZimbabwe. Kune dzimwe nyika havatombozivewo kuti cholera chini nokuti haiko. This is a very basic thing.
Vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekuwanisa vanhu mvura.
Nyaya yekuti mapolitician anongosetla vanhu pavanongoda pese pese, again ndo imwe iri kuita fuel chirwere checholera ichi. This politically motivated resettlement yakashata. Ndo vanhu vaya vanozoenda vachipwanyurwa dzimba futi voita homeless. Masettlements acho haana water nesanitation yakakwana. Vanhu vanongonzi chigarai apa mugotovhotera, hazvina kururama. And finally, malocal authorities ari kutadza kuprovide maservices because akadzvinyiwa pahuro nehurumende, haasi kupiwa zvikwanisiro.
Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro vanhu makumi manomwe nemumwe vainge vafa nekorera, asi pane vamwe mazana mana nevashanu vachiri kuvhenekwa vari kufungidzirwa kuti vakafa nechirwere ichi. Vanhu vanodarika zviuru zviviri kana kuti 2368 vakabatwa nechirwere ichi. Sano reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF rinoti riri kushushikana nekuti pavanhu vatanhatu vari kubatwa nechirwere ichi, mumwe chete mwana ari pasi pemakore mashanu. Kupararira zvakanyanya kwechirwere ichi kunyika dzakaita seZimbabwe, Malawi neZambia kuri kupa kuti nhomba ishomekewo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Nao zemitambo makwikwi eAfrica Cup of Nations ari kuenderera mberi kuIvory Coast. Pari zvino pane mutambo uri kutambwa pakati peCape Verde neMauritania. Kwapera maminetsi makumi maviri nemanomwe zvikwata izvi zvichichiri zvakaita mangange 0-0. Chikwata cheIvory Coast icho chiri kutamba chiri pamusha chichakweshana neSenegal mutambo wakamirirwa nevatsigiri venhabvu vakawanda nenguva dza10 manheru ano. Mangwana nenguva dza7 Mali ichatamba neBurkina Faso, kuchitiwo nenguva dza10 manheru Morocco ichatamba neSouth Africa. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMarvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Mumitambo yanhasi chikwata chafadza vakawanda gore rino kumakwikwi cheCape Verde chinosangana neMauritania, icho chinewe ukuwa zvikuru pamusana pemutambi wavo anovabatira mugedhi pabakani yese, iye anova ndiye akareba kukunda vatambi vese vari kumakwikwi. Zvisinei hazvo, kunyange akareba sei, chikamu chekutanga chemitambo akagohweswa kana neAngola neBurkina Faso, uye kana Cape Verde ikauya yakarodza kumberi sematambiro avakaita muchikamu chemitambo yekutanga, tarisiro yekuti ndiyo ichakunda mumutambo wavo neMauritania.
Munoona mutambo wechikwata cheIvory Coast icho chiri kutamba chiri pamba chichitamba neSenegal uchizofamba sei muzuvara nasi?
Senegal inova ndiyo yoga yakakunda mumitambo yese yavatamba mumakwikwi egore rino, iri kusangana nevaridzi vemusha Ivory Coast, iyo yakamuka kumakuva vakawanda vave kufungidzira kuti yabuda mumakwikwi. Ivory Coast yakapona shure mekukundwa kwakaitwa Zambia nechikwata cheMorocco, uye pamitambo yavo mitatu yechikamu chekutanga yakakunda kamwe ikazoumburudzwa kaviri nechikwata cheEquatorial Guinea neNigeria. Asi ndiani aizviziva kuti vana Mauritania vangangokunda vana Algeria, kuti vana Cape Verde vangakunda vana Ghana? Seizvozvo Ivory Coast inogonawo kushamisa vakawanda ikatokunda varidzi vomukombe Senegal ikadzokera kumusha.
Tombotarisa mitambo yakatambwa nezuro, ndeipi mitambo yamungati imi yakafadza vazhinji?
Nesvondo, chimwe chezvikwata zvanga zvichifungidzirwa kuti zvichaenderera mberi mumakwikwi Equatorial Guinea chakazosvika kwamvura yacheka makumbo shure mekukundwa 1-0 nevavakidzani Guinea. Chibodzwa chakapedza mutambo chichimwiswa nechikomana Mohamed Bayo neminiti rekugumisira romutambo. Zvakarwadzwa zvikuru kuti chikwata cheEquatorial Guinea, icho chakatadza kumwisa penerati yakapotswa nemutambi wavo Emilion Su, anova ndiye achiri kutungamira vamwisa vose kumakwikwi egore rino.
Oyo anga ari muongorori wenao zemitambo tandazani zimbwa achitaura na Marvelous Mchanganya uye we Studio 7. Musakanganwe vaterere chirongwa chedu che Live Talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu mubato rinopikisa RCCC. Chabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vaterere. Toksia mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7. Mvulo mhlaka 29 kuzivandlela 2024 ngokips 2. Endaweni zethu lamhlanje
siyabona ukuthi kulezi khenxe kulalaba abaphumayo bahamba baye kwepafoma into yabo kuthiwa wabusa wabusa. So and again sabuya sarecola u-Ostalos waye kwi-information department. So lawa ngama replacement.
Hoti unompala jikelele webandla le-CCC uthi sokukhethwe abantu abathathu abazaphatha ugatsha lokwethula kwemibiko. Kwelinye icele abalandela uMnumzana Nelson Jamisa uthi ibandla leli ngolwesine bathi bazaqhuba umhlangano omkhulu kusasa eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-Italy Africa Summit okhulunywa ngokudlelana okubanzi lamazwe ezwekazi le-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Othi ungunompala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Sengezo Chabango uthi sokukhethwe abantu abathathu abazaphatha ugatsha lokwethula kwemibiko kubandla leli. Uthaba ngutshele umsakazo lo ukuba kuningi kuza kuqhulwa kungakenziwa umhlangano omkhulu we-Congress. Uthi laba abafakwe ezikhundleni ezibona ngokwethulwa kwemibiko bakhethwe lidale le-Standing Committee. Kwenye icele abalandela uMnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla leli ngolwesine bathi bazaqhuba umhlangano omkhulu kusasa eHarare lamalunga ebandla leli. Ake sizwe uJabangu ekhuluma ngokufakwa kwabantu laba ezikhundleni.
Kanti liyakwazi ukuthi bake bakhuluma laba abakhulumayo ukuthi injini siphumile sokumele silungise injini sihambile. So sesizama ukuthi silungise yona leyo injini abathi siphumile sihambile. Yes. Siyabona ukuthi kulezi khenxe kulalaba abaphumayo bahamba baye kwepafoma into yabo kuthiwa wabusa wabusa. So and again sabuya sarecola u-Ostalos waye kwi-information department. So lawa ngama replacement esesiwenza ukuthi ibandla lethu lilibele one center of communication, abakhipha umbiko babe consistent njalo imbiko yethu ibambeke ngabantu abakwanisa ukubamba inkulumo bayiqalise baze bayiphutshise.
Singathi ngobani bo lapha sikhuluma ngabo?
Silegqwetha u-advocate Ngcobizitha Mlilo ubekhona ngemuva kwethu. Yibo abantu ade bevele bekhona kuma-structures. Nguye ozaba ngu-acting spokesperson. Bonke lama amalokhuzeni ama-appointments they are on interim basis until we get to Congress lapho abantu abazakhethwa khona on substantive. Uzadeputizwa ngu-Caston Mateu, u-member of parliament wenyanga. Azodeputizwa ngu-Decent Bajila, u-member of parliament oweloveve wakobulawayo. So ilawa yiwo ama-appointments esesiwenzile in the meantime, but njengoba sitshilo izolo ukuthi in standing committee ya continue ihlala isenza further appointments. So abantu abahlale belindile ukuthi sizenza big further appointments ngokuya kwesikhathi.
Izwe ke umnumzana nesenjamisa ememezela ukuthi ulakho ukuthi ahlangane labanye abakumalunga edale leparlament singazuthi ngathi lokho
kuyantenga ntenga kambe ungathi usubalekele umfazi waphuma wahamba wadivorsa ubulokhu umhawukela lo mfazi ukuthi mana ngiyehlala laye mana ngiyeqala ihlangane labantu abakhe kodwa uphumile samfisela inhlanhla lapha sekuhambe khona kodwa nangu inhliziyo elokhu intenga ntenga ifuna ukuthi abuyele khona ngapha so simkhangele kodwa akulalutho luzatshintsha kutsho ukuthi nxa esefuna ukubuya back ajoyine iparty lakhona sizamamukela ukuthi abe lilunga leparty uyabe sengasela position kodwa siyayazi imotive yabo ngeyokuthi ufuna ukuhamba ngani ayekhuluma lama members of parliament because inhloso yakhe kayisafezekanga ngoba inhloso yakhe ngeyokuthi nxa ephuma yena bonke ama members of parliament bazamlandela whether uye toilet kumbe uye church kumbe uye ningizimu uye nyakatho uye empumalanga baphongulandela njengani ngabantu labana bangaboniyo abadalwa bengaboni so akwenzakalanga khonoko so yikho asezama ukuthi aye nasese aye ukuthi ngilandela nini ngoba wayevele ngabatshelanga ukuthi ngizaphuma wayengazange akhulume lomuntu mhlawumbe wahlala phansi lemuli yakhe wathi sengiphuma sengihamba wasekhohlwa ukuthi kulamalunga ephalamende kulabantu okwakumele akhulume labo engakayenzi leso sinqumo.
UMnumzana Sengezo Jaba ngozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana nesenjamisa labanye bakhe akade bengaphenduli umakhalekhukhwini. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe ezimele ese-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini.
Okwenzakala kakhulu e-CCC yikubangisana kwamandla. Kuvamile nje ukuthi ku-organization kufike kwesinye isikhathi ukuthi abantu baba nomhawu lezikhundla. Okusuke ukuqale nje kuyindaba engathi kubangiswana nje izikhundla lokukhulu sokuze kwaletha ukudilika kwe-organization ye-CCC ngoba sesibona lo mongameli wabo sewabeka phansi umkhokheli we-CCC uNothamiza ekubekeni kweke phansi sokulethe ingxaki yona le yokuthi pho-ke la bade bengene ngetikiti lakhe pho-ke yena nxa sezisusile laphana usho ukuthi labo sebesukile seqale iqembu elitsha kume mhlawumbe labo sokumele basho ukuthi basala lalo uChabangu osefaka abakhe konke lokhu kubisa ingxaki kubisa la lokuntengantenga nxa sesikhangela kwezodemokhrasi nje ku-undermine idemokhrasi nje
ye kodwa wona ubona ngizani ukuya phambili ibandla leli ngasuze lidabuke phakathi kuzahamba njani.
Kuvele kule ngozi yokuthi lingaphinda lidabuke phakathi ngoba silazelela ukuthi vele kwakungathi i-coalition. Nxa siyilazelela vele sisusa sayo i-CCC ngathi yayihlanganise amabandla ake axabana emvakali. Ngakho-ke akula bufakazi ukuthi sebesele bodwa kuyasala nje kuliqembela izimele lingalakuxabana. Esingawukhayelela kulakho ukuthi iphinde futhi ixakululeke futhi yona le-CCC yeseleyo ngoba nxa ingxaki ibe ukuthi bebesola umuntu oyedwa ayikhona i-system adi khona kuvamile nje ukuthi kuzosala kusiba le lo mkenke futhi ongavuleka
so
singathi-CCC ngoba
singathi uChamisa sedonse wayale wazenzela okwakhe uzathi phakathi khonapho liphinde futhi ibadlaleli lidabuke futhi kunjalo sibi
selingaphinda lidabuke futhi njalo asikabi nobufakazi ukuthi bangaki abaza yama kuChamisa futhi besuka khonapho kuThabangu bakhona abasahleli nje ecingweni abasafuna ukubona ukuthi ngathi amandla wela ngapi labo yiba bangalethi ukuthi iqhamuke phakathi futhi leyo thubu siyabisele silakho ukuthi umnyaka lowo siyaphela siye sabona sibili hawo tshintsho oluningi phakathi kwethubu siye
abanye bathi-ke bezongene impehlane bathi bezongena impehlane phakathi khonapho hambe kungani kunjalo futhi badlele busayo
pho-ke abanye bangatsho njalo asike sihle sithi hhatshi ngamanga kumbe liqiniso siphinde sikhayekele ukuthi kuvamanga nje ukuthi noma kuyimpehlane impehlane eyidinga lapho engena ngakhona nxa ukuthi kungena impehlane uchuti kube lendlela evulekile ukuthi ingene ngakho ke mbonani bengayame ukuthena ukungena empehlane balakho ukulahlekelwa ukukhalipha ukuthi kusasa indlela abahlela ngayo ama systems abo abe lokukhalipha ongathi kuphucukile ngoba yes kulokuhlangothi lithi ukungena empehlane kube lohlangothi lithi hayi bekuvele kungathi kulokuntenga-ntenga ekuhawukeleni isigaba sokubusa nje khonapho ngoba abantu kuyavama nje ukuthi omunye umuntu abe lobuhwaba nje bokufisa ukuthi laye abe sesikhundleni sona lesiyana.
Ye, singathi-ke uJabangu sezibambe esidukwini yini nguye sengumnikazi webandlalela.
Okwamanje ngathi ikakacaci ukuthi ake sithi sihle sithi ungathi usemnikazi kodwa hhayi amandla e-influence ulayo sibili ngendlela esikubona ngayo yesigaba seke azinika sona esokuba ngu-secretary general ulamandla sibili angeke bawoyeyise ku-CCC pho-ke ukuthi ngubani osele ngumaqhuzu yikho kungacaci khona ngoba ngokwenza kwakhe kakhanya ngumuntu ofuna ukuba ngumaqhuzu phezulu mhlawumbe singathola lokuthi bakhona nje isandla semfene nje esicathe ngemva kwakhe yikho esiza kubona nje ngokuvela kwesikhathi kubana kathi mbani uvele efuna ukuba ngumaqhuzu.
UMnumzana Stevenson Dlamini ngocubungula ezombusazwe ezimele usebenza eNational University of Science and Technology. Omele iMount Pleasant edala lePhalamende uNkosazana Fatsai Mahere uthi usetshile isigudla lesi akwaziwa ukuba abanye abakudale leli baza kwenzani ngodaba lolu. Usenjalo abathutshisi bathi umthethwandaba kumele ugwebe uMnumzana Job Skala ukuba ahlale entilongweni okweminyaka emithathu kodwa abamele uSkala webandla lesisisi bathi akumelanga avalelwe. Wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela kukhangelwe ukuba uzagwetshwa kusasa. Usehlale entilongweni okwedlula umnyaka lengxenye. Umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-Italy Africa Summit kulelo lizwe. Umhlangano lo ngowokuqinisa ubudlelwano phakathi kwele Italy lamazwe ezwekazi le-Afrika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezonotho uMnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe e-Common Market for Liberal Solutions. Yes, letema lokuthi siza afake uJoyce Ngwenya khonapho.
Avela ubudlelwane phakathi kwe-Africa lama-Italians kuvele kukhona, amataliyane kuvele kukhona. Siyazi ukuthi yiwo abakha i-Kariba Dam kule izindawo eziningi lapha abalungisisa khona i-leather tanning lasemarondela ngale bale company yabo lama-Italian la company le. Ubudlelwano uvele bukhona phakathi kweZimbabwe le-Italy kodwa angiboni ukuthi ukuhamba kwakhe kwancedana ngoba vele ngale inhlanganiso kumbe singathi umhlangano wama-ministers abona ngeze-trade. Ngakho nje ngibona ngathi uceda nje isikhathi hhayi ubudlelwano bukhona vele bukhona abazange kuphela.
Ye, nxa sisikhangela sibili ele-Italy kalisakeli kwenze khonoko kwini ongabe kusenza ukuthi benze umhlangano le nkokheli yamazwekazi e-Africa?
Njengo sithi ukuthi abazake bakwenze ngoba phela sesiyazi ukuthi i-China yiyo esiyile-Russia basebevame ukuthi babe behlangana la labo omongameli be-Africa besenza imhlangano enjalo kodwa i-Italy amataliyana njengoba vele ngisitsho nje ukuthi bavele abantu abavele bedlelana le-Africa leZimbabwe ama-ties esilawo amaningi ase-Africa avela e-Italy. I-granite leyana ilitshi leyana legejwa elenziwa emtoko i-black granite vele mthetho wayo ihlala iqonde e-Italy ikuthi enxa yekhathesi nje bafuna ukuthi babe ngabantu ababonakala labo bengathi bagijigijima kwenzela ukuthi bengehlulwa yi-China.
Ubona ngazani kungabe bengagijigijima bangangena ngaphi khathesi?
Hayi, ukungena vele kuyahlupha ngoba phela ngoba i-China ingenisa imali lezisebenzisayo into ezijibhileyo laba abanye abe-Europe abahlale bekhalakhala ngabo o-Eastern PFC kulama-sanctions bavele intengo yabo ingathi ihlawulo yakhona ingathi phezulu abasoze behlule i-China.
Lo ngumnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe ye-Common Market for Liberal Solutions ubekhuluma le-Studio 7 yaseHarare.
Singa angene kusigaba esilandelayo siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele milika lithi lizaphindisela kulandela ukubulawa kwamasutsha amathathu kwele Jordan ngawacatshangelwa ukuthi badlelana lele Iran. Abathathu laba babulewe izolo. Ele Israel leHamas bazama ukwenza isivumelwano esizakwenza ukuba kukhululwe abathunjwa iHamas ngomfumfu nyakenye. Ugatsha lwezempila kahle namhla lusungule uhlelo lokupha abantu imithi yokuzivikela kumkhuhlane wohudo ngesikhathi umemetheka ngamandla kwezinye izigaba eZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Uhulumende usungule uhlelo lwe-cholera vaccination eKwazana, eDNview, eChiredzi lesigabeni seBohera okumemetheka khona ngamandla umkhuhlanelo. Ngolwesihlanu uhulumende wamukele abathi oral cholera vaccines angaba zinkulungwane ezingamakhulu phose ayisifica munwemunye 892,000 vaccines abantu abedlula amachumi ayisikhombisa 71 sebebulewe umkhuhlane wohudo kuthi njalo abafike phose amakhulu amane 393 labo bacatshangelwa ukuba babuliwe ngumkhuhlanelo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba selulemithi yokuvikela umkhuhlane wohudo eyedlula izigidi ezimbili 2,2 million. Kusungulwe uhlelo lokuvikela umkhuhlane wohudo eHarare namuhla. Umnumzana Charles Tawangwa emele umphathintambo wezempilakahle uDokotela Douglas Mombeshora uchaze ukuba kuqakathekile ukuthi inhlanganiso ezehlukeneyo zibambane lohulumende ekulwiseni lumkhuhlane. Umgcini sihlalo wezempilakahle kobulawayo phansi kogatsha lwezempilakahle lukahulumende uDokotela Mafios Siyamuchembu uchasisa ngesimo sawo kuleli dolobho.
Isisimo sokukhuhlana kwekholera kwelobulawayo okwakhathesi esibhedlela seTongrove kulabantu abayisikhombisa abayi-7 abanatshwayo. Lokhu waqalisa ngomkhuhlane elizweni leZimbabwe ngoFebruwari last year. Sesibe labantu abafika ama-23 edorobheni lakobulawayo esicabangela ukuthi bengabe bebanjwe ngumkhuhlane wekholera. Kodwa abane kuphela yibo esibe leqiniso ukuthi babanjwe ngumkhuhlane wekholera.
Ingcweti wezempilakahle usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya uthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngamandla.
Phangisa ukuba le-dehydration. Abantu bayaxwayisa-ke ukuthi nxa umuntu ecabangela ukuthi kulesihudokazi lesi aphangise ayesibhedlela siyelatshwa ngokuthi odokotela abomongikazi bekufake i-drip ama-drip amaningi njalo uphinde uphiwe ama-antibiotics okubulala leso leyo majemzo oyabe uwadlile.
Usikhwicamfundo Ngwenya uqhubekele phambili ebonisa uzulu ngalo umkhuhlane.
Wakhawulana labantu wasekuthola ezandleni sesiyafaka emlonyeni sokungena ngize emathunjini kube sokusenza isihudo esikhulu kakhulu umuntu ehude ephangisa ephuma amanzi amaningi ngaphansi. Amanzi la idiarrhea le kuthiwa amanzi akhona anjenge-rice kuthiwa i-rice water stool.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi banaso isibhedlela esibona ngokwelatshwa komkhuhlane wohudo.
Lequla labantu abasebenza kobulawayo ezempilakahle lezokuhlanzeka ngisitsho i-environmental health likhokelwa ngudokotela kuligoqela lamanesi lama-health promotion laba bantu abaguzela kakhulu ngezenhlalakahle ngempilakahle lokuhlala kahle lokuhlanzeka kumbe ukuphila impilo esingathi thina impilo enhle. So ke laba bantu iqula leli selihambile laya eTongrove esibhedlela seTongrove lapho esile ward evele ilungiselelwe abantu abalemkhuhlane ethelelanayo esingathi infectious diseases ikakhulu esihudo. Limkhuhlane leli ward ke sebebonile sebefake konke sekukhona
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nokuthula Nyathi uthi labafundi ezikolo sebefundiswa kakhulu ngokuhlanzeka kanye lokuzivikela emkhuhlaneni onjengowesihudo.
Ezikolo sokukhuthazwa abantwana ukuthi bahlale behlanzekile isikhathi sonke ukuthi bazivikeleni emkhuhlane wesihudo lo osuthe waqhamuka esabelweni seChegutu. Njalo umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka sibili ugcwale ilizwe lonke nxa abantu bengananzelelanga. Osokuqakathekile ukuthi abantwana kuba bekwazi ukugeza izandla izikhathi zonke engadli bevele etoilet ukuze bazivikele emkhuhlaneni lo ngoba ulutho vele ukumemetheka.
Uhlelo olusungulwe namuhla lukhangelelwe ukuba luzaqhutshwa kwezinye izigaba kusikhatshana esilandelayo. ELeZimbabwe lathola imithi le kunhlanganiso ezigoqela eGavi, iVaccines Alliance, lezinye ziphansi kweye International Working Group. Mhlaka 26 ibandlela iZimbabwe ibilabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,951 ababanjwe ngumkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Imidlalo ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kule Ivory Coast iqhubekela phambili kuhlandla lesibili second round lapho iqembu elinqotshwayo lihle libuyele kibo. Amaqembu amakhulu kwezenguqu kuzwekazi le-Africa iGhana, Cameroon leGibhithe ebhuqwe iDRC 8-7 ngembekwa izolo, wonke kunye le-Equatorial Guinea enqotshwe 1-0 iGuinea, lamanye asevalelisile. Kunjenje iMauritania ingqikelana leCape Verde ezingutshiki lobhanqa 0-0, kukanti ngo-10 ebusuku iSenegal kaSadio Mane idibana le-Ivory Coast. Kubika u-Ezra Chisasibanda.
Kusasa uthenjiwe weNingizimu Afrika iBafana Bafana yaseSouth Africa iyabithobelane leAtlas Lions yeMorocco enkundleni yeLaurent Pokou Stadium kwele Ivory Coast. ELeMorocco elenza izibanga emidlalweni yenkezo yomhlaba ka-2022 World Cup eQatar, lapho elafika khona kumasemifinals yalimncintiswano lidla amalangabi njalo liqede linganqotshwanga kusibaya sikaGroup F yemidlalo yeAfrica Cup of Nations. Uwake waba ngumdlali olodumo kuqembu leHighlanders uzezomoyo uthi Bafana Bafana izabamba pha.
Okay.
Singano uthi usekela iBafana Bafana kodwa ubone ngani izanqotshwa.
Initially mina ngisengi I was sympathize with Bafana Bafana. Yeah. But ngiyakwazi izadlo. But I sympathize with them because base tuzani lati base Southern Africa, so at least you mbazwe there.
Omunye njalo wakwadlala iqembu leHighlanders leCapes United uGift Lunga Junior uthi imidlalo yeAFCON ibonakala ukuthi ibhola leAfrica selithuthukile.
IAFCON le 2023 tournament isifundisa ukuthi ibhola has improved, ukuthi selitshintshe kakhulu njengoba ubona ama-big guns asephumile kwi-tournament so early, kutshengisa ukuthi amanye amazwe lawo senjani aseyimprovile kakhulu. Mm-hmm. So kuselela kithi lalo leZimbabwe ukuthi lalo libone ngendlela eyenzakala ngazo ku-AFCON. I-South Africa one of the teams lamanye bengiyisupporter, but ile big task kuMorocco, but ama-chances akhona. anything going to the border.
Urumzani Kumaro uti bafanafana iyanqoba noma kanjani.
Egypt kitche DRC besangicabanyile ukuthi into engayenza ku Egypt esikhangela uMohamed Salah singabantu esibabona emazweni bani. Kodwa hayi kutshintshile South Africa injiana ngumdlalo abawodlala. Hayi bangabopha siqini labo bakhatshana.
Bangayichayi Morocco.
Bangayichayi Morocco mina yara ngithi Morocco lapha nayo sozi ingaphumi Morocco ne South Africa.
Owake waqeqesha iHighlanders uCosmas Tsano Zulu uthi imzansi izadliswa ukuba nomqeqeshi omhlophe.
Athe sebeqothe 6 amakhiwa lawo the coach. Because umuntu omnyama iplayer umuntu omnyama baba Sibanda. As long ukhuluma lesilungu ungakhulumile lange lolimi kamama wakhe. Nga ukhuluma lesilungu kuhambe ekhanda lakhe. Ungakhuluma lolimi kamama kuhambe enhliziyweni yakhe. Ukuthi understande into ofuna ukutshela la ma-tactics.
Imidlalo ye-AFCON edlalelwa kwele Ivory Coast ibukelwa kumabona kude emhlabeni wonke jikelele. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo igama lami Jesus Banda.
Nansi isaziso esiqakathekileyo.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade libulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukuba nalanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Wamanje songisikhathi sabalaleli.
Seven linjani ngomhlalo mpofu lo khuluma ekovarevare enkhaya embasha thanda ukungeleli bomncane uSupreme kwaphana embasha ngingeleli bomncane uLawrence Egoni abalandeli bakaStudio 7 ngingeleli u-anti ebhinga onamaja ngingeleli umamncane uGrace Harare ngingeleli ezinye izihlobo zami zabanye abangane nje abalandeli bakaStudio 7.
Ah, Studio 7, asivinyelele sibonge ukuba khona emoyeni, hawu. Asibuye sibonge njalo indaba esizithola mihla nemihla, ukukahle lokuthi sihlale singabaxhumene. Ngidika ngulise nje bonke abangaziyo, labangangaziyo, abangithandayo nabangizondayo. Ngithi hayi asiqhubekeni siphile. Obabulisayo, Evans Ncube. Ntabukicholocho. Zaya ngoba thuni. Ya manje ya ngobulawayo. Mbulisele yene Brazil ya Zef. Esusumane cholocho. Ntikhula mdala. Uyibambe njalo. Mbulise yonke imuli yakhe. Wonke. Angeke ngibaqede sibaningi kakhulu. Kodwa ngithi inkosi kayisenzele kuhle. Ambonge baba. Ambonge emsakazweni.
Hey, Studio 7, salibonani lonke. Size sakithi emaNdebeleni liyaphila kodwa hayi mina ngiyaphila. Ngiyaphila kakhulu bantu bakithi abahloniphekayo abanokuthula, abanothando. AmaNdebele amahle. Ngithanda ukubingelela nje uThobeka Ncube, Progress Ncube, Indokuhle Ncube, Zenande Ncube, labo bonke ekhaya esigabeni sakithi enkaya. Ngilungisani Ncube lo okhulumayo, ngiyabonga danko.
Sibonge lapho umphathi wohlelo nakuwemsakazi obingelelayo lo oweni. Sibonge Ncube, ngithi sengathi ningayibamba kanjalo. Inkosi nibusise, ngiqhubeke ngomsebenzi wenu oye phambili. Masiye phambili mthwakazi, siyabonga.
Siyabingelela, sanibonani ku-Studio 7 station sasekhaya.
Ya, mina ngithanda Ndlovu, ngithanda ukubulisa nkosikazi wami eFlapusi lapha eLuigi sithobekile mlilo. Ngibuyelele lo mntana mufana, ngibuyelele lo mntana mutha, ngibuye ngikhuphuke ngiyekwanda, ngiyebingelela osibale bami kunye lo mamazana lapha eMashonomoshe uMasuku. Ngiphinde futhi ngibuyelele abazawami lapho Otfield no-Austin nabanye nje abafowethu abanye engabadlanga, kodwa hhayi
siyabakhulukela ingakuthi ngomvulo sonke isikhathi silohlelo lokubingelelana. Ngolivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKip Sidube. Lilale,
siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.